vachitaura pachitiko ichi vachiwenga vanoti kuvapo kwedare repamusoro iri kudunhu remanikaland kushapa kuti mhosva dzakakodzera kuenda kudare iri dzitongwe nechimbi chimbi nyaya zhinji dzaida kunzwikwa nedare iri dzaiendeswa kuHarare asi hurumende yave nematare kumasvingo uye ragara riripo kuBulawayo vakaudzawo mumwe wevanhu vange vari pachiitiko ichi kuti kubazi rejudicial services commission kana kuti JSC kuchiri nezvinengamupini zvinosanganisira kushomekwa kwevashandi vakaita sema majistrate nevamwe vashandi vekumadzitare izvo vavimbisa kuti zvichagadziriswa mukuru wevatongi Chief Justice Lukumalava vanoti shuviro yeJSC kuti kutongwa kwedzimhosva kuendeswe kunzvimbo uye matunhu akawanda munyika kuitira kufambisa zvakanaka uye nenguva kwenyaya idzi vakatiwo kunonoka kutongwa kwemhosva kwave kukonzera kuti paitwe huori vapasimonya kureba gweta rinoshanda nesangano rinogura kodzero dzevanhu vanoti dare iri rauya panguva yakanaka apo nyika yatarisana nesarudzo
nyaya hombenye yemabacklog anoitika kumatare kuti matare anenge akakonjeswa nenyaya dzinenge dziri kupera but chandinofunga chakanyanya kukosha ndechekuti yauya panguva yatirikuenda kumaelections tinoziva sarudzo dzichipera kuchaita maresults anokondeswa saka zviri nyore kuti kana paine contestations dziripo dzotonha ri kuramba maresults kana kuti anofanira kunge achiongororwa nematare zvinenge zvakuitirwa padhuze vagari vemuno mamutare kana kuti kumacondestions ekuno kumanikaland province nemamaprovhinsi ari padhuze pane pasina chikonzero chekuenda kuHarare saka tinotarisira kuti ichabatsira zvikuru panguva yemaelections kupinda inoyi iyo haikoti yavhurwa iyi uyezve maybe tinotarisira kuti ichange ichibatsirawo zvakare kuti nyaya dzakaita sedzecorruption or anticorruption case dzinge dzichikasika kuitwa nekukurumbidza maanticorruption cause achouyawo kuno kumanikaland sezvo tinonyanya kutarisira izvozvo
vamako machona mutungamiriri webato rinopikisa rethe african democrats TAD avo vanoti kuvepo kwedare iri kuchabatsira zvikuru kuti nyaya dziziyiwe nechimbi chimbi uye zvisingadyi mari yakawanda pakufamba kuenda kuHarare
tinofara chaizvo nokuti kuno kwamutare kwavhurwawo dare repamusoro kuti nyaya dziya dzinenge dzichitadzawo kugadziriswa pasi apa kumakotsi masmaller courts dzinowanawo mukana wekuti dzinoongororwa pamusoro mutare yange ane dambudziko kuti nyaya idzi dzaizopedzisira dzaoenda kuHarare saka zvaita kuti vanhu vadii vaspende more money vachitravhera nekunogara and nyaya idzodzi dzoka futi next week dzoka rume dzinouya icharamba ichingori dambudziko rokutravhera wakananga kuHarare kana kuBulawayo
mambo zimunya kibben dzirindi vanoti mhosva dzanga dzave nenguva dzakamira dzichafambiswa nekuchimbidza
wehaicourt iyeyi wamutare muno dunhu remanikaland province zvichabatsa zvikuru matambudziko emhosva kwade nyaya dzanga dzagarisa dzichidzirumbira kuenda kuHarare tatine bekuloko yakakura mumanikaland munomo inyaya dzakamira kutongwa nzvimbo dzacho dzive 5-6 years nyaya dzisikatongwi dzagarisa dzi dzakamirira kuti tingire muraini kuti dzitongwe kuHarare saka nokuti ndibudisa nekuakwakwaikaitakanamba manikaland yasimuka nyaya dzese dzaoni dzakuchipinda dziri padhuze saka madhisitrict ese emanikaland province dzese achabatsira zvikuru chaizvo
vamwe vaiva pachitiko chekuvhurwa kwedare rehaicourt mukuru wemajeri vaparadza izimondi vamwe vakuru vemapurisa vechiuto uye vashandi vekuhurumende kusanganisira gurukota redunhu remanikaland amai monica mutsvangwa mutongi wematare epamusoro judge president justice george suweshe nemamwe makurukota ehurumende ndakamirira studio 7 mamutare ndini loda moyo